ngizwakala samanya mami ngelerongo sikhela ukujwayela ukuthi amisengo wemafutha edibene pethuru na lamna ngaza vakapasi mukakunda kuedzimenyika chandinotaura ini ndezvekuti vazhinji vana kufara nenhanho yakatorwa navamunangagwa kuti vaidze mafuta epetiro nedhiziri nekuti tinoziva kuti zvinonobata mitengo yese yagara yanga yadhura nakare asi maonero edu isu ndeyekuti chinhu chanyanya kunetsa inyaya yekuti zvinhu zvicharamba zvichikwira nenyaya yekuti tiri kushandisa mhepo tichidyi mari inorayirwa bond note mari inoita iyo $ yatakambenge tichishandisa haichawanise saka kureva kuti munhu anonzi civil servant nevamwe vese vari kutambura saka kukwira kwakaita mitengo nekuoma kwaita upenyu nekutambura kwevana vezimbabwe ndiko kwakaita kuti tisvike patiri apa I think ndingangoti kukwibva kwemitengo yepetro nedhiziri takangova ndicho muchisa wakaiswa pamoto wakanga wakaumbwa kare
vamusengi munoonawo senyaya
ndofunga vataurawo muono wavo asi iri ishu yekukwira kwezvinhu zvagara zvaitika chero kwatakisisi rezimbabwe zvinhu zvinokwira zvichidzika asi hazvidziki nenzira yemhirizhonga kuti vanhu vataiwa regai tiratidzire nekumacha kana kuti nekuvhara rodhi bhizinesi remuzimbabwe rotofamba nemumugwagwa inenge yakavharwa saka kuvhara kune kwaitwa mugwagwa kunokonzera nzara mudzimba kana vanhu vakatsamwa pane nzira dzakawanda dzekuti vanhu vataure nadzo vangave magwaro kana ivo vari kumdc vanofanirwa kunyora vanhu havadyi politics maelections akaitwa akapera kudhara sekuzozvizanikuyekuyatai
zvaina zvainotibatsira munyika
zvarika demaonga zvinhu zvakamira sei munyikawo
mazuva mana adarika taona mapurisa masoja neumwe vanhu vanofungirwa kunzendere zanupf vachipinda mudzimba dzevanhu vachishungurudza vanhu kupfanya madhoo kupfanya mawindo kurova kushambaradza vanhu kuti vadirei kutora nhanho inobvumirwa nepamutemo yenyika yekuti vanoda zvavo kuchigarira kumba vachiratidzira kusafara kwavari kuita nehurumende ravamunangagwa ndingangoti nhasi mubeta renews day manga muchitaurwa nyaya yemunhu wekuyouth league yezanupf anonzi Benson Bobo nevamwe vake vakapisa bhazi rezvuko emarimwe zuro vanova ndivo vanenge vanotonoapiya kukoti nhasi vakasuka saka tiri kuona kuti zvinhu zviripo izvi zvekuti mapurisa nemasoja ndo ari kuonekwa nevanhu njenezi asi ike zvino kukoti kune vamwe vakatopinda mapurisa nhasi vana Benson Bobo vandikutaura vakapisa mabhazi ezuko saka tiri kuona kuti kwaita mhirizhonga yakanyanya iri kunyanya kubata madzimai nevana vechidiki vakomana vari kumemererwa mhosva dzavasina kutara kunzi ndimi muri kupisa ndimi muri kuluta nevanhu vezanupf pamwe chete nemapurisa nemasoja vachitumwa nehurumende yavamunangagwa saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vamusengi tipewo mhinduro yenyu pane zvataurwa namuzvareka demonga
ya ndo yandikutaura ishu yekuti finance ari kuti iri kukonzera nevana vezanupf handizvoba anoziva sei kuti uyu ndewezanupf vakakonzera noizi ndo mandc because ndo vaivhara road ende bhizinesi remuzimbabwe kuti ifambe munhu andofamba nemurodhi
ko nyaya vari kuti vamwe vezanupf ndo vamiswa pamberi pedare vachinzi vakapisa bhazi vanga vachinzi vana bobwa
kwekuri kunyeperwa hakuna munhu wezanupf zvekudaro tinganyepa hakuna mupurisa kana muto akatova munhu hakuna kuda vakataura kuti ngana vandovangatoziva but hai pazina vatakaona